see.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 10 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe 5189 vakabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Musangano weutongo hwejekerere wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unopetwa nhasi chishanu. Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mliswa vari kuramba mashoko ekuti rori yavo yakabatwa izere chibage chekunotengesa pamukoto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe 5189 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevatatu 4723, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevasere 150628. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvina zvine zana nevasere 3,924,108. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 2,946,357. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, avo vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 hunoratidza kuti chirwere ichi chadzoka kechina zvine mutsindo kana kuti fourth wave.
Tonga chatingada kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe, nyangwe nevanga vakateerera kunzvimbo dzakawanda pasi rose, ndechekuti mukaona utachiona huya kana kuti vanenge vabatwa neutachiona vaakuwanda vachiwedzera kubva pamafigiri angava mashoma shoma angava kutorenja kuva below 20 asi akukwira, muchaona kuti iko zvinei zvaakutodarika 1000. Zvoreva kuti tava munguva iya yatingatiyo tava muwevhi yechina kana kuti yatingatiyo fourth wave.
Izvi Dr. Maida mungati zvakatangira papi chaizvo zvekuti mungabva matimi Zimbabwe yarowa nechirwere ichi kechina kana kuti iyo yamuri kuti fourth wave
infections hana kungotanga kutanga kukwira muZimbabwe chete. Kunana South Africa ari kukwira munzvimbo munyika dzakapoteredza, nyangwe kunana Europe ndokwakatotanga vane mavhiki akati kuti mafigiri vanobatwa neutachiona hwecovid achikwira. Saka izvozvo zvinotongoratidza kuti tadzoka zvakare panguwa za taka mbopinda na zomna na June, July zokuti utachuna kuno kuira steric zaka pamidziro.
Izvi zvinoreve itaka tarisana nenyaya yekurwisa denda recovid 19 iri.
Vanhu vanongoramba vachikurudzirwa kuita zviya zvagara zvichingotaurwa, zvikurudzirwa ne World Health Organization, zvikurudzirwa nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano. Tagara vanhu vachingovakurudzira, chokutanga vanhu ngavabaiwe nhomba yecovid 19, vanhu ngavavaccinatewe. Kutanga iko zvino pamakore 16 zvichikwira, kureva 16 years zvichikwira, vose vaya vasina miviri ngava inorwara inodziya kana kuti vari kudzimbikana nezvimwe zvirwere, vese vanotarisirwa kuti vabaiwe nhomba. Kana nyango wanga une mapiritsi aunotora angava zvirwere zvinenge zvagara zvinogara mumuviri, atoti machronic diseases kana illnesses ana BP, ana sugar, asi uchiona kuti muviri wako wakagwinya nyango uchitora hako mapiritsi ako, munotarisirwa kuti munobayiwa nhomba iyoyo yecovid 19. Nyangwe munhu anotora mapiritsi eHIV chero muviri wako kana wakangogwinya chete, usina zvimwe zvinoonetsa pauri, uchingova munhu ari kutora hake mapiritsi ake, izvozvo hazvikukonesi kuti unobayiwa nhomba yecovid 19. Saka zvakakosha kuti vanhu kwese kwese tinokurudzirwa kuti ngavaende vanobayiwa, ngavavaccinatewe. Mavaccine ariko, hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti mavaccine avepo kuti vanhu vabayiwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda nemunyori weparamende vaKenneth Chokuda vazvipinza mukugara vari vega kana kuti isolation zvichitevera kubatwa nedenda recovid 19 kwevanhu vanoshanda muparamende 50 kubva muzana. Musangano weutongo wejekerere wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unopera nhasi chishanu. Musangano uyu uchaitwa gore roga roga une chinangwa chekutarisa zvinonetsa hurumende dzejekerere uye uchipawo mukana kuvatungamiri kuti vazivise kuzvipira kwavo mukusimudzira utongo hwejekerere. Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu, asi sachigaro vedunhu reZANU-PF muNorth America vaRegis Charumbira vaudza Studio 7 kuti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano uyu hazvirevi kuti pane kusawirirana pakati peAmerica neZimbabwe, vachiti mutungamiri wenyika haana kugumbuka nazvo.
Zimbabwe haina kukokwa kumusangano wedemokrasi naJoe Biden kuUnited States of America. Chikonzero hatichizivi, asi isu zvatinoziva ndezvekuti America neZimbabwe hatisi maenemies. Deta tiri maenemies chaide takatombodzingana maembassies edu, kuti Zimbabwe embassy iri kuNew York, mission iri kuNew York, embassy iri kuWashington, versus US embassy iri kunoku Harare. Chaide takatombosvika pamakakatanawo kuti taidzingirana maembassy. Zvakaitika kuna France. France chaiyo yakataura kuti Australia neAmerica maembassy zavo ngaavhambwe panyaya yezvanga zvaitika kudhiri remasubmarine reFrance neAustralia rakanga ratogwa, contract yacho yatogwa neUnited States of America. Saka muchidimbu ndoda kuti Zimbabwe neUnited States of America hatina matambudziko, hatinawo pakati pedu kana macrisis kana machallenges hatina. Tiri nyika dzinozvidzana dzinowirira zvikuru, asi tinoziva isu kuti America is a superpower, sort of. Tinoziva kuti superpower yayo China for sure, economically. But America is a country inowanza kuda kushandisa chisimba panyika doko dzakaita dzisina Zimbabwe dzinenge dzisina upfumi hwakaenderana neAmerica. Tinoona kuti vanenge vachitora advantage sometimes vachida kupusha maregime agenda avo, regime change agenda avanenge vanawo pamusoro penyika yeZimbabwe. ndozvimwe zvinoita kuti vasazotidana kune humwe ukokwa hunenge huchiitwa kunyika yavo yeAmerica.
Mutungamiri wenyu haana kugumbuka here kusiyiwa vamwe vachikokwa?
President Yuda havana problem nazvo kuti Zimbabwe haina kudamwa kuAmerica, haizvo hazvinyanyi kutinetsa seZimbabwe. President Yuda havana dambudziko iroro zvavo rokuti tingati tine dambudziko, dambudziko hatina. Saka naizvozvo ndoda kungotaura kuti vakokwa ivavo ngavaindi ende chatafarira ndechekuti vakoka dzimwe nyika dzemusadhaki, vakoka dzimwe nyika dzatinozvidzana nadzo tisingazokwanisi kuti rasha. Saka izvozvo zvavari kuita nenyika idzodzo tinozva kuti isu tichabhenefita pazviri in one way or the other. Saka ndinotenda kuti panyika dzakokwa, aiwa, ngadzinomirirawo Zimbabwe. Tinozva kuti kune tichamiririrwa nehama dzedu dzakatitenderedza, vana Zambia vana Malawi dzakainvhaitwa nana South Africa, vanotimiririra ivavo vachitipiravo zvavanenge vakapuwa. Ndatenda.
Sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kumasvingo neStudio 7, asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda svose dzokora. Vanoti musangano uyu chinhu chikuru sezvo uchirangaridza hurumende dzinodzvanyirira vanhu kuti zvadzinoita hazvisisina anoda kuona. Vadzokora vati kusakokwa kweZimbabwe chiratidzo chekuti nyika haisi kuita zvinoenderana nezvinangwa zvemusangano uyu.
Musangano wedemokrasi uri kuitwa navaBiden uyu musangano wakanakisa chaizvo, unotofanira kugara uchitongoitwa nekuti uri kubata zvinhu zvinonetsa muAfrica, zvinotitemesa musoro. Vari kutiwo unotaura nezve matungamiriri vane humbimbi ndoga vanoda kuramba vachingotonga vachidzvanyirira vanhu, uye uri kutaura nenyaya inonetsa zvikuru sei munyika medu meZimbabwe, nyaya yecorruption, nyaya yeuori vanenge vachiikurukura ipapo, vozokurukurawo zvakare nenyaya yekodzero dzevanhu. Saka ukatarisa zvinhu zvitatu izvi, zvinhu zviri kunetsa muAfrica. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, ndo zvinhu zviri kutishungurudza, ndo zvinhu zvatidzosera mumashure senyika. Saka tinoti zvinhu zvakadai izvi zvinofanira kugara zvichiitwa kuti vanhu vadzidziswe kuti vanhu vanobatwa zvakanaka.
Kune vanoti uyu musangano hauna zvavo basa zvikuru, vachiti kusashedzwa kwakaita Zimbabwe hakuna zvakunoreva. Munofungei namashoko aya?
I think kungotaurawo kwevanhu vasina kukokwa kumabiko. Munoziva zvinobvadza kuti kune mabiko iwo regedza kukokwa pakati pevamwe vese. Nyaya dziri kutaurwa uku inyaya dzakakoshesa chaizvo, uye dzinotogona kutouya nerubatsiro rwakanyanyisa. Saka veZimbabwe kuti vataure ivo kuti havana hanya nazvo, vari kutoreva kuti havana hanya nevana veZimbabwe, nekuti zvinhu zvese zviri kutaurwa apa zvinhu zvekuti vakazvinzwa vakagadzirisa zviri kuitika munyika zvinobatsira vana veZimbabwe.
Chii chamunotarisira kuti chibude mumusangano uyu?
Tinenge tichitarisa, tichikutotarisa kuti zviri kufamba sei, tichiona, tichaverengawo zvakare zvinenge zvichiitika sezvo tisiko. Asi ndinodaira kuti tichadzidza zvakawanda pane zvinenge zvichiitika ikoko, nezvavachatarirana kubvumirana pavanenge vakurukura. Zvinhu zvatoda kuonawo kuti zviri kumbonzi chii nenyaya yekudzvanyirira vanhu, chii chingaitwe kuti udzvanyiriri upere, uye kuti chii chingaite kuti nyaya yekushungurudza vanhu mahuman rights inogadziriswa sei. Saka zvese izvozvo tinenge tichitarisa kuti tione kuti dzimwe nyika dziri kunzii, uye kuti zvichaitwa sei kuti zvose izvozvo zvipere.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda svose dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Mumiriri wenot Mwachoni mudare reparamende vachemba mliswa varikuramba mashoko ekuti vakachikora mutemo mushure mekunge mukuru we Grain Marketing Board varoki muchena vaudza komiti yedare reparamende kuti vainge vabata rori ine chibage chinosvika matani makumi mana chichibva kupurazi ravamuliswa achida kunotengeswa pamukoto vamutena vakaudza dare iri kuti chibage chaifanira kutengeswa kuGMB nekuti vainge vapa vamuliswa zvikwanisiro zvekurimisa chibage ichi chinonzi chakawanikwa chakatakurwa kuselu uye pane humbowo hwekuti chaienda kupi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vamuliswa
nyaya yabuda kuparamendi in komiti yezvekurima inotungamirwa na honorable mayor wachikejena ekuti inini ndakabatwa ndine chibage 40 chandaida kuendesa chikatora neGMB ndakakoza mhosva ndakapara mhosva manyepo esaya kana munhu ashedzwa padare rataura rake handirangu nguva ichauya pandichataurawo futi zvandinoziva kuti zvakafamba sei nekuti zvinezvi vatoda kutoziva masaidzi emastori acho maviri kuti chii chakanyatsoitika nekuti zvataurwa narokimti nageneral manager weGMB kunyepa
sei muchiti handi chokwadi
mapepa acho ari kupi voramba vachingondisvibisa chete nekuti ndinotaura chokwadi vanofunga kuti izvi ndo vachishanda nevakuru vehurumende nevamwe maminista kuti kumunyararidza kumusvibisa vakambozviita kuti pana godhadi vakati ndaita hore ndanomukumbira bribe ukakauya kati kwani hazvina kutomboitika saka hatidi kushandisa paramendi kuti iite zvinhu zvekuda kurwisana paramendi paramendi yechokwadi handizvo zvainofanira kunge ichiita manje kana yakusvika pakadaisi
saka nemamiriro akaita zvinhu vamuliswa vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiiwe imi muri kutarisira kuti muchapawo divi renyu riini chaizvo
ndiri kutarisira kushedzwawo inini kuti ndivhunzwe kuti takanzwa kuti wakatora chibage chibage chakachendisa kupi nekuti ndinomirira vanhu ende zvinondishatisa zita rangu ndiri nhengo inomirira vanhu munotoni zvakasimba chaizvo chaizvo saka kana vanhu vangu vanondimiririra vandomirira vanzwerondako mpiwedi hata kumvotera izvozvo ndagara nchiita zvinhu pajekerera pachokwadi ndoramba nchiita zvinhu pachokwadi chakakanda jeche rakaita sei ngavachotaziva kuti yangu i39 ine concrete ine cement ine ma3 quarter stones nemvura futi taisa imomo tochivhara saka ndozvandichaitapo ndichavarakidza kuti hamusadaro ende vanhu vanofanira kunge vachinyara mungosvibisa zita remunhu pese pese nekuti munhu ari kutaba chakachitaura chokwadi
mumiriri wenoton mudare reparamende vatemba mliswa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tarisa zviri mumapepa nawo anasi uzimbabwe.com rinoti mazana nemazana evanhu vanofanirwa kutambira mari dzemudhandigere vari kunetseka asi mari dzemudhandigere dzavakashandira dzakangogara dzisina ari kuzvitora mari iyi inonzi yasvika pamabhiriyoni maviri nechidimbu Newsday rinoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa kuti vachasungwa munguva pfupi pfupi iri kutevera vachiti vaMutasa mutengesi akashandisa mari dzeZimbabwe Congress of Trade Unions zvisiri pamutemo vachiti zvakare vaMutasa vaiita misangano muchivande nemizinda yeSweden neSwitzerland iri muZimbabwe Muherald Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangurya vanoti pane mari yekunze yakakwana kubhadhara vashandi vehurumende mabhonasi avo naizvozvo vanhu havafaniri kuzviomesera nekurara vari mumitsetse pamabhanga yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
sei pa studio 7 apo ndine hangu mai nono ndiri kuno Cape Town ah ndinoda kuti nematambudziko amukoma dhe wa mavhinga ah takarwadziwa chokwadi ngavazorore murugare ah ngavazorore murugare chokwadi mwari anotora vanhu vakanaka achisiya vakaipa panyika minoti sei aiwa mukoma dhe wakanga aine shoko munhu aigona kumiririra wanhu zvechokwadi kuti mashoko awaitaura zvechokwadika angati mashoko ane simba zvinotaridza kuti wanga aine uleadership huri mawari hazvisi zviya zvekuti hanzi ndezvekungomanyira kuti ndakadzidza vakadzidza zvavo ehungu pamahuman rights but zvaakagara zviri mawari zvinotooneka kuti wakasikwa namwari ari munhu ane uleadership wanga uri mari ngavazorore murugare nemhuri dzawakasiya aiwa ha ngavazorore murugare tarasikirwa negamba redu taitowaona sababa chaiwo aigona kumiririra vanhu
wasamararwa studio 7 matereri wese wa studio 7 ndomoresai makusena naya ndirusiya papretoria indai kumbidzirawo kuti pamwe muzimbabwe tatanga mukohota akufungawo zvirinani tisikazivi kuti kune vamwe vanhu vachiri kumashure chaiko chaiko uyo anozviti mukomboni uyo mataurira anoita uyo muzimbabwe makaita vanhu vakadai hatifungoti tinomutirira because zvinoizvi tiri kunyatsoona kuti gavhumendi iripo ndoyaurira zvino but munhu anotaura kuti anzia zvamisa is a failure bose kubvapo akatanga kuwina mapotozi akangozara mumataundi kuda kuti zvamisa atore mari yemhuno mavhere kuvhara mapotozi ko pamakamboita unity gavhumendi yato mukaona kuti zvinhu zvese zvakachinja mafoni makatanga kuabata muri kumusha zvachinjwa nemdc yapo ndona po 2 yakayanatsvangira pamaimba vazvikanganwa zvese makakutanga kutaura kuti hani mapotosi tamisa is not a prison
ndinokukwazisai mese vashamarari vestudio 7 ndichiti makadini zveni mese ikoko hai ndarwadziwa nerufu rwavadhewa mavhinga namatambudziko kumhuri yekwamavhinga zvandirwadza zvimwe zvokuti rufu rwavo rwavadza shuwa kurasikirwa nomunhu ana mashoko anoudzamu zvarwadza ndichingoti vakomana kune avo vanotungamira Zimbabwe ushemadzoro tiri kuti ushemadzoro tiri kuti ngaapinde hake mukomana pari zvino ngaapinde hake mukomana
mangwanani mangwanani mhuri yestudio 7 zvinorwadza vamazinga vakatibaya mwoyo kungonzwa kuti vamazinga vatisiko mazera ravo nebasa ravanga vachiita Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nemwoyo vanhu vanga vachishanda vari mustandard southern africa zvinokwadza tinongoti vadzewa mazinga mweya wenyu ngauzorore murugare muri vadhewa hamusi kuchema mega tiri kuchema nemi takawanda tarasikirwa tese
makadiko pastudio mwana mukoma jonga mwana mukoma tanonoka makadiko ikoko imi munotipa nhau dzechokwadi dziri kuitika munyika ndinoda hangu kutaura nenhau yababa wakazviti baba komboni vachitaura kuti mdc ifailure ndoda kuvaziisa kuti ngavafambe nenhau varugara zimbabwe ipi iyoyo vanoti hanzi mapotosi akatanga 2001 ko muna 2001 kwaitonga mdc here kana kuti kwaitonga zanupif vanhu vari kutambura vachirwadziwa vachishaya zvekudya muzimbabwe nenyaya yezanupif chokwadi mukore unoyu mungataure mashoko akadaro baba imi chokwadi nekutambudzika kuri kuita vanhu imimi hamusi muzimbabwe henyu otherwise muri kunze kwenyika asi bvunzai vanhu vari kurarama vari muzimbabwe kuti vari kurarama sei vanhu vari kufa nenzara ndosaka vanhu vari kuti mukomana ngaapinde paitewo change vanhu vamboonawo zvimwe gore rakapinda tsvangirai achitonga vanhu vakatangawo kudya vachiguta chinongoda munhu kudya achiguta otherwise zvimwe zvese zvinozoteera mashure munhu akazadza dumbu rake nechikafu hapana problem
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti America inoona kuti pazvinhu zvose zvinonetsa pano pasi, Africa ine chekuita mukuumba ramangwana renyika dzose pasi pano. VaBlinken vanoti zvose izvi zviri pachena sezvo Africa yakazara nevechidiki vane shungu dzekuita zvakawanda, vanoda kushanda uye vanotsvaka mikana yekuita zvavanokwanisa kuita kuti vabudirire. VaBlinken vanoti kusvika pagore ra2025 zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu muAfrica vanenge vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu, vachiti zvakare mugore ra2050 munhu umwe chete kubva muvanhu vana pasi pano anenge ari wekuAfrica. VaBlinken vanoti Africa ichava umwe musimboti wezveupfumi kana chirongwa chenyika makumi mashanu neina dzakanyorera nachibvumirano cheAfrican Continental Free Trade Area chikashandiswa zvakazara. Murwendo rwavo rwekutanga kuAfrica segurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika, VaBlinken vakashanyira nyika nhatu dzinosanganisa Kenya, Nigeria neSenegal, vachiti nyika idzi dzine utongi hwejekerere, dzinoshanda kusimudzira zveupfumi munyika dzazvo, dzinorwira kuchengetedzwa kwezvamamiriro ekunze uye dzinokurudzira kuumbwa kwezvunhu zvitsva. VaBlinken vakazivisavo nezvezvibvumirano zvakaitwa neAmerica munyika idzi. VaBlinken vakati muKenya vakazivisa nezvechirongwa chekubatsira kuti vanhu vazhinji vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vakazivisa kuti kwokutanga munhoroondo yayo, America yazvipira kupindawo munhaurirano dzepasi pose dzekuchengetedza nokuona kuti nyanza dzigare dzakachena, uyezve America yakabatana neNational Geographic iri kupa zvikwanisiro kune vechidiki muAfrica kuti varwisane nokupinduka kwemamiriro ekunze. MuNigeria, America inofara mukunyorerana zvibvumirano zvekuti zvirongwa pakati payo neNigeria zvinobatsira mune zveutano, zvedzidzo, zvekurima nezveutongi hwakachena zvibudirire. VaBlinken vakashanyiravo nzvimbo yeInnov8 kuti vasangane nevanoedza kugadzira zvinhu zvitsva neavo vane mabhizimisi. MuSenegal, makambani mana eAmerica akanyorerana chibvumirano nehurumende yeSenegal kuti zvirongwa kana kuti maprojects munyika iyi awane zvikwanisiro. VaBlinken vakashanyiravo Pasteur Institute of Dakar, iyo iri kushanda kuti ikwanise kugadzira nhomba yeCovid-19 ichibatsirwa neAmerica. Rwendo rwangu urwu hunoratidza udzamu hweusawira hweAmerica neAfrica. Unoratidza kushanda tose kwatiri kuita mukutsvaka minduro yezvinonetsa mukutarisana kwedu nematambudziko matsva, vakadaro VaBlinken. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Chanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe 5189 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Musangano weutongo hwejekerere wakasvidzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unopera nhasi chishanu. Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mliswa vari kuramba mashoko ekuti rori yavo yakabatwa izere chibage chekunotengesa pamukoto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.